njiriwo mumwe umaze TP holders acho saka mukana wamuri kutipa wakanaka nechinguva diki yatinochukusangana nawo nguva zhinji tinotaurirwa nevamiririri vanozotaura nyaya dzedu nepasi.
Tanzwa kuti maswera muriko kudare rehigh court kuPretoria uko zvakamira sei
iko zvino atisatanyaso kwanisa kuona zvakajeka pane zviri kuitika mumatare pari zvino, asi tikuona nekufamba kwenguva kusvika musi wechishanu pachapera kupiwa umbo hunobva kumagweta eHome Affairs nemagweta akamirira maZTP holders, ndopatinenge tane mukana wokunyatsoona kuti zvingangonanga kupi.
Asi tichitarisa zvataurika kubva nezuro nanhasi uno muri kuonawo sei?
Pari zvino tichiteedza zvakaitika nezuro Helen Suzman Foundation rakapira zvarainge riinazvo magweta acho kudare pane zvavakapa takazvititambirei, asi pane rimwe side hatisi kunyatsonzwisisa kana vachiti pari kufanwa kutanga paitwa consultation kuti Home Affairs iende kuvanhu ivaudze nedanho rariri kutora ivo veHelen Suzman Foundation. Zvinova kuti danho rikazotorwa rekuti isusu tisakwanise kugara nekuseenza muSouth Africa zviri pamutemo, vanozozvitambira kumberi uko zvinogona futi kuzotiomera.
Kune vanonzi vakatumirwa nehurumende yeZimbabwe vari kunzi varimuwo muSouth Africa kuti vazobatsira vane magwaro iwaya CME. Muri kumbosanganawo nawe here?
Mukoma ivanzi, dai hurumende yedu yaita rudo rwevanhu, nekuti iko zvino hakuna kana patiri kusangana navo vanhu ivavo, asi tirikungonzwa mumamidhia vatitori venhau muchitaura kuti vari kuzoti muri kumbovabvunzawo here vasangana nevanhu vangani kana kuvakumbirawo kuti vakutorerei mafotos evanhu vacho vavari kusangana navo pagiraundi. Hakuna munhu ane ZTP permit ari kuda kudzokera kumusha. Vanhu vane vana vari kudzidza muno, vari kuseenza muno, vamwe vacho vana vavo vari kubhadharirwa mari dzechikoro nevanhu vari kuseenzera. Hapana pokuti munhu iyeye angade kuenda kumusha.